This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 3, 2015. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Pane vanhu vanga vachipinda mumuchato zvinova izvo zvisina kunaka, zvisingawirani nemaconvention anenge akanangana nekodzero dzevanenhu convention on the rights of the child, kana redi yemuno womuAfrica inonzi African Charter on the rights and welfare of the child.
Nhengo dzedare resadhaka dzozeya mutemo une chekuita nekuroorwa kwevanasikana vasati vasvika zera.
Iye zvinoizvi nemamiri akaita zvino aikungoti vanhu ngaakungofinza bazana dziri mumaoko kuti iko anything can happen.
Varayiridzi vekumaruwa vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka zvokanganisa basa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzedare reparamende kuchamhembe kweAfrica resadhak parliamentary forum svondo rino dzange dziri mumusangano wakakosha wekuzeya mutemo wekuedza kumisa nyaya yekuroorwa kwevanasikana vasati vasvika zera, kana kuti sadhak model law on eradicating child marriage and protecting children in marriage. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanokokera MDC mudare reparamende vainnocent gonese vari kumusangano uri kuitirwa kujohannesburg uyu.
Musangano ndiwe sadhik parliamentary forum inobatanidza maparlaments emuregion yedu yemusadhik, kuti nyika dzedu dziri musadhik tine sangano ratinenge tichibatana maparamendi acho ese rinonzi iro parliamentary forum. Saka tiri kuongorora mutemo watichada kuti tigadzire unonzi model law unenge uchizoda kuti ubatsire nyika dzemusadhik kuti dzione maererano nedzevana vadiki vari kuroorwa vasati vabva zera, kunyanya-nyanya vana vechisikana. Asi mutemo wacho unenge uchibata vasikana nevakomana vari pasi pemakore 10 nemaseri. Pane vanhu vanga vachipinda mumichato zvinova izvo zvisina kunaka, zvisingawirirani nemaconvention anenge akanangana nekodzero dzevanenhu convention on the rights of the child, kana redi yemuno womuAfrica inonzi African Charter on the rights and welfare of the child.
Saka vari kumirira Zimbabwe ndaanani apa?
Pana inini namai Mutsvangwa naDr Samson Mukanduri na Honorable Jasmine Tofa TV4. Taifana kunge TV5 na Honorable Tabudzani Mohadi asi havana kuzokwanisa kuuya.
Asi vanhu vanombochema-chema vagonese kuti zvinoitwa nesadhaki zvizhinji zvinenge zvakanaka, asi tinozoona dzimwe nyika dzisingaise runyoro rwadzo kana kuti masignature pane zvamunenge mataura ipapo, zvinozoita kuti zvinge zvichiita kunge zvoshaya basa.
Ya, zvinenge zvinokwanisika nokuti apa sesadhiki tinenge taronga zvinhu tichiwirirana, asi hazvizonaki kana imwe nyika ikasazviteedzera. Asi pane musangano watiinawo tine chirimbo chekuti pane zvinhu zvakanangana nekodzero dzevana, nokuti zvinoonekwa kuti vana vazhinji vari kuroorwa vasati vasvitsa makore anobvumidzwa, dzimwe nguva vozokwanisa kuzotapurana nezvirwere kana kuzoita vana vakawandisa vachiri vana vadiki kana kutadza kuzoenderera mberi nedzidzo dzavo. Saka ndine chirimbo chekuti mutemo iwoyu kana tichinge tagadzira model tinofanirwa kuteedzerwa namaparamendi akasiyana-siyana. Ndinenge ndiine chirimbo chekuti maparamendi mazhinji achange achizozviteedzera nokuzoitawo kuti kunyika kwavo kuve nemitemo inenge ichirambidza kuti vana varoorwe kana kuti vana varoori vasati vasvitsa zera, vasati vasvika paage of majority.
Vanokokera MDC mudare reparamende vainnocent gonese vari parunare muJohannesburg, South Africa.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Varairidzi varimumaruwa vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka uye hurumende haisi kuzadzikisa zvayakavavimbisa. Varairidzi ava vanoti vari kutyawo kuti vanogona kungomuka vadzingwa basa. Mukuzeya mamiriro akaita zvinhu kuvarairidzi vemumaruva, tabata munyori mukuru wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe, vaColin Keche.
Iye zvino izvi nemamiriro akaita zvinhu aikungoti vanhu takungosii nzaba kuti hana dziri mumaoko kuti iko anything can happen.
Chii chaizvo chamuri kunyanyotya apa?
Chatiri kunyanya kutya, tiri kuona sekuti iko Civil Service Commission iri politicized because of the personnel irimo. Kesiyo irimo tikuona izvezvi handimi kunzwa kuti inini kuri kunzi kwakaitwa nhingikiri Civil Service Audit muna April. But ukaona nhingikiri mareports epress ungazoona kuti yanga isiri Civil Service Audit but yanga iri Teachers Audit. Saka wobva wanyatsoona kuti ndofunga papanapa tiri kutotagetwa because isusu were perceived as enemies of this of the establishment.
Pane zvimwe zvamamuchida kuitirwawo nehurumende sevarairidzi vano tichakumaruwa zvakazadzikiswa here uye ndezvipi?
Isu tingati ikoka chekutanga nemaatips atiri kusangana nawo kumabasa kwedu kuyoku accommodation, mvura, magetsi, nana network and so on. Taifungidzira kuti iko government yaifanira kuti rekognizawo yotipawo some form of hardship allowance anovazoona as an incentive yekuti iko chii tidevelopewo passion yekuramba tichisenza tiri munzvimbo idzodzo. Because it doesn't help us kuti tisike matransfers from those rural areas to urban areas because kumaurban areas kwacho hakusina nzira.
Munyori mukuru wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaColin Keche vari parunare muchinoi.
Zita rangu ndinonzi Freeman from Zimbabwe aka Dance Doctor makateerera kuSeven.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Manera akanaka vateereri, ini ndini Sandra Nyaira. Nhasi ndiri kumirira Mavelas Mhlanganya uye pachirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi. Nhasi ndiri kuita hurukuro naDr. Fadzai Gwaradzimba, avo vakadomwa mazuva apera nemunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon kuti vave mumwe wevatedzeri vavo vachiona nezvekudzirirwa kwenjodzi. Mubvunzo wangu wekutanga kwamuri yamai Gwaradzimba ndewekuti basa renyu tiri kuona muri kuramba muchikwirira mukati mesangano reUnited Nations. Basa iri rinopa kuridziro yakaita sei kuvana veZimbabwe nyika yenyu yechibarirwa?
Ndinofunga kuti munhu wese ari kukura hazvina basa kuti vanobva kupi vanotarisa kuona kuti basa randiri kudai kune vamwe here vakambozviita izvozvi, zvinoitika here. Ndinofunga kuti vakaona kuti kune munhu anobva kuZimbabwe ari ikoko, kune mukadzi uyu anonzi Mai Gwaradzimba, Dr. Gwaradzimba, akazviita sei, zvinovapa I think chido necourage yokuti zvinoitika. Vanobva vaziva kuti zvinoitika hazvishamisire, anybody can do this and this is very, very important mubasa rakadai kuti kana kune vamwe vanenge vari example yokuti zvakamboitwa nevamwe, zvinoita kuti zvive nyore kuti munhu afunge kuti yes, ndinokwanisa kuzviita izvi.
Mungava here mumwe avo vanenge vachiti ndakakurudzirwa nevamwe vadzimai kuti ndisvike kana kuti yatinoti mentoring, mune chido here chekuitawo zvakadaro nevana asikana vadiki?
Chaizvo ndine chido chaizvo chokupa chokumenta vana vadiki nokuti ininiwo ndakawana vamwe vakandibatsira vaindiudza vandipa njere neadvice yokuti enda wakadai. Saka ndinoda kumenta and even pabasa rangu randaincha ndai ndine vanhu vadiki vakawanda vandaipawo njere neadvice nekumenta nekuvaitira kuti vaone kuti zvinoitwa sei. Saka ndinofarira chaizvo kuvementa kune vamwe vana vari kuuya.
Totarisa nyaya yebasa renyu iri. Basa renyu munenge muchiitei saassistant secretary general weSafety neSecurity muUnited Nations?
Basa racho of course handifani ndichatanga musi wa November. Ndiri kutarisira nyatsonzwisisa mabasa racho kana ndasvika ipapo asi basa re United Nations Department of Safety and Security ndere kuchengetedza utano hwevanhu vese vanosenzera United Nations vanobva kuma ma agencies akasiyana siyana saka zvinofanira kuti ndizive kuti organization iyoyo yandendiri yakasimba here ire inoziva here zvese zviri kuitika kunyika dzinosenza vanhu veku United Nations
Mungati ndechipi chamuri kuunza imimi kubasa iroro muchibva kwa mangamuri?
Ndakasenza makore akawanda 25 years ku United Nations Development Program. Ino tarisira zve development zvenyika dzese dziri mu United Nations. Saka ndiri momo ndasenzera kunyika dziri kusina, you know, conflicts, ndasenzera kunyika dziri at peace and kusenza kwandaita mudevelopment kwandipa kuziva kuti chii chinodikanwa kana uri, you know, munyika idzodzo kana uri munhu weku United Nations. And ndinofunga experience yacho yandawana kubva imomo muUnited Nations Development Program nekuti ndakambosenzawo futi kupeacekeeping ichandipa kuziva kuti nokunzwisisa kuti chii chinodiwa pabasa randiri kuenda.
Achekupedzisera mune shoko here ramungada kusira kunyange vanhu vemuZimbabwe in general
ndingangoti inini kasokuti handisati ndagara kuZimbabwe nguva yakawanda almost 30 years zvandataura asi ndinofunga kuti you know ndine chido chaizvo chokuti Zimbabwe ibudirire and ndinofunga ichabudirira chaizvo nokuti vana vechidiki vandiri kuona vari kuita mabasa anoshamisira chaizvo ndataura nemwana anonzi Danai Gurira playwright ne actress anoita play inonzi Eclipse iri kutarisa nezve conflict yeku Liberia very impressive Rujeko Dumbujena who is also anoita dancing and what have you ndirikuona kuti vana vadiki vari kuuya kumashure kwedu vane machances akawanda ne maoptions I can say ndingati maoptions nokushare word rinocapture kuti vane vanokwanisa kusarudza zvinhu zvakawanda pandaikura inini kwainzi mukadzi kana ukaenda unosenza ukaenda kuchikoro basa teacher or nurse primary school teacher or nurse finished zvatopera ndizvo zvochete but now tiri kuona vana vari kukura vari zvinhu zvakawanda vari kuita zvetechnology vari kuita zvemaarts vari kuita zvescience ndiyo inonzi human capital yatinayo inofanira kusenzeswa kuti nyika iende pamberi ngavarambe vachisimbirira zvavari kuita nokuti vaone chandinoti passion yavo chavanoda kuita muupenyu hwavo ndizvo zvichakuridzira nyika
Dr. Gwarazimba ndigona kutenda maita yenyu zvakanyanyisa
thank you very much for having me and good luck with the rest of your day
manga makateerera kuna Dr. Fadzai Gwaradzimba avo vakadomwa mazuva apera nemunyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon kuti vave mumwe wevatevedzeri vavo vanoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi ngatisanganei zvakare svondo rinouya nokuonekai nemufaro ndini Sandra Nyaira ndichiti murare zvakanaka vateereri
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemashoko ekunzi bato reMDCT harisi kuremekedza madzishe. Izvi zvinotevera kunyunyuta kwakaitwa naishe Musarurwa vemudunhu reBuhwera. Mushure mekunge bato reMDCT raita mhemberero dzaro dzekusvitsa makore 16 raumbwa risina kunge razivisa madzishe emunharaunda iye kusanganisirawo ishe Musarurwa. Kuri tinzwe pamire bato iri tabata mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu. Vagutu mungatiudza kuti ukama wenyu nemadzishe wakamira sei tichitarisa nyaya yatiri kunzwa yekunzi makaita musangano kunharira musina kunge mapiwa mvumo naishe Musarurwa kana kuti musina kunge matombo wazivisawo nezvazvo.
Ndoda kuti vateereri vazive kuti hongu pakanga paita sekudikanganiswei. Nekuti madzimambo enzvimbo iyoyo yomuchikomba kunyanyanya womunharira vanosanganisa mambo Inoske Musarurwa namachinda avo vanga vasina kuitirwa nyaya yekuti tichazenge tine musangano mudunhu mavo. Izvo ndo zvinenge zvifanirwa kunge zvakaitwawo pachivanhu chedu, kuti kana uchinge wasvika munzvimbo unoonawo vakuru venzvimbo wovati madzishe madzimambo, tinokumbiravo kana toda kungokuzivisa ivo kuti tichazange tine gungano redu munharaunda menyu. Saka isu sebato guru remdc tiri bato rinoremekedza madzimambo, tiri bato rinoremekedza tsika namagariro evanhu. Saka takabva takumbira vatinoti muchirungu ivo portfolio secretary vedu vematraditional affairs vanova munhu mukuru vanozivawo zvechivanhu, honorable senator Meshack Marava vanova senator wedunhu remasvingo, takavakumbirawo kuti vamarava chionai kuti moenda munoona madzimambo, mutanga kuona mambo Enoch Musarurwa namachinda avo, mokumbirawo ruregerero.
Chii chakanga chambokonzera kuti musvike pakuita musangano wenyu mudunhu imi musina kudzivisa vakuru vedunhu kana kuti varidzi vedunhu?
Hapakakanganiswa, nokuti zvimwe zvinenge zvichiitwa navana vadoko vamwe vasinganatsozivawo tsika dzechivanhu. Asi ndinofara kutaura kuti zvose zvakagadziriswa. Mambo Enoch Musarurwa vakafara nekutaurirwa kwavakaitwa nekukumbira ruregerero kwatakaita tichimirirwa nasenator Meshack Marava.
Saka tingati here mune zvamakadzidza kubva pane zviitiko izvozvi?
Tadzidzawo kuti mangwana kana tine zvimwe zvatinenge tichiita mudzimbo, madzimambo chanyanya-nyanya kuti tinge tichitaura navo tichivazivisawo.
Tinonzwawo kuti pane nhengo yenyu yakashayikawo panguva iyoyo yekupemberera iyo anonzi akanyura murwizi. Zvingava zvine chekuita here nekutyora mutemo kwamunonzi makava maita sebato?
Munoona zvinonetsa nokuti muchivanhu chedu zvinotaurwa zvinowanda. Tine urombo kuti tinomunin'ina wedu akashaya mukomana wechidoko chaizvo, anga asiri mwana mudiki zvikuru, akashayika ainzi Kaka zita rake, akatonomiika kumusha kwake mazuva aperawo kwamutoko uko. Vakanga vari chikwata vari ndonga vari vashanu kana vatanhatu, ndokubva vati regai timbonogeza pachikova ichocho chiri pedyo neGrowth Point yenharira. Saka tisingazivi kuti zvakakanganiswa sei mwana Kaka akabva anyura ndokubva ashayika. Tine urombo chaizvo nezvakaitika. Asi vamwe vedunhu vanoti kune zvimwe zvinombozviitikawo muchikova ichocho nyanyanya mupondiroro. Hanzi vamwe vatakataura navo vaita kuti atova munhu wechina afa mifiro iyoyo mudziva iroro. Asi isu idi hatina umbowo hwakakwana hwokuti tingataura kuti mune njuzi, nokuti hatina kuiona njuzi yacho. Asi tinongoti tine urombo nezvakaitika, takadzidza kuti mangwana kana tichipinda munzvimbo tichaedza kuti titaurire vakuru venzvimbo.
Aiwa vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vagutu nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Onekai zvenyu vateereri. Manga makateerera kune mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri. Ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Tombotarisa mutambo wenhabvu uriko mangwana. Dynamos iri kutamba nechapungu kumandava stadium mumasemifinals emukombe wechibuku Super Cup. Chikwata chinokunda mumakwikwi aya chamirira Zimbabwe mumakwikwi eConfederation Cup. Yasvika nguva yekuti timbotarisa misoro yenhau zvakare. Nhengo dzedare reSADC dzozeya mutemo une chekuita nekuroorwa kwevanasikana vasati vasvika zera. Varayiridzi vekumaruwa vanoti zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka zvokanganisa basa ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzechirungu.
Thanks, Blessing Zulu.